Monika meZimbabwe mune hupfumi unotyisa. Munozva goridhe rinowanikwa muno muZimbabwe pamwedzi nemwedzi, tisingatombowerengi ngoda, madiamonds, lithium, chromium, platinum nehupfumi hwakawandisisa huri muno muZimbabwe. Tingadai tese tigere zvakanaka. Asi chinonetsa ndechekuti vari kutonga vari pamusoro apa vanoona zvinhu zvese izvi senge hupfumi hwavo ivo nemhuri dzavo mudzimba mavo. Ndokunobva mari dzekuti mutungamiriri wenyika haatosvodi kuburitsa mari yakawanda kudaro kuita $54 million yekutenga ndege yekuti angofamba zvake ari mutesetese, ari mucomfort. Isu muno muZimbabwe tichidya nhoko dzechironda. Muzvipatara musina zvikwanisiro, musina mishonga, musina zvekubata. Muzvikoro vana vedu chavana mabhuku ekudzidza kana ekunyora. Migwagwa yedu ine mapothole. Asi magetsi chaiwo, tiri kuswera tisina magetsi. Zvichinzi Zimbabwe haikwanisi kugadzira magetsi akakwana. $54 million inokwana kugadzira chiteshi chemagetsi chinokwanisa kuburitsa kana 30 megawatts dzemagetsi anobatsira nyika ino, asi mari iyoyo inobviswa kutenga ndege.
Ameno vambofana vamwe havanzwisisiwo pada kune mutemo kana kodzero dzemutungamiri wenyika dzakatarwa mubumbiro remutemo rekuti vange vainewo ndege inomirira kufamba navo. Pakamirawo sei ipapapo? Mungapatsanangure here muchidimbu?
Hakuna chinonzi kodzero yemutungamiri wenyika yekufamba nendege yake yekuti presidential jet. Kwete, vamugabe neuhipi hwavo hwavaiva nawo hwakatambudza vana veZimbabwe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Asi chinhu chimwe chete chatakaonawo chavakagona ndechekuti havana kumbobvira vaita ndege yainzi ndeya president. Kwese kwavaienda vamugabe vaikwira eZimbabwe, ndege yenyika. Vaitokokwirawo nemamwewo vafambiwo, vaitokwirawo napurezidendi. Kana kwakuri kuendwa kuEngland, vaitokwirawo makatozarawo vamwewo vafambi vari kutoendawo kuEngland varimo purezidendi imomo vachitotaura nyaya. Saka hakuna mutemo unonzi purezidendi ngaaite presidential jet. Kwete, uku kwakukara. Kukara.
Zvinozvoitwa sei pamwe vanenge vachiti vari kufambira nyaya dzenyika ka?
Nemari chaidzo chaidzo dzine vakuru ava dzavo dzemuhomwe dzavo, dai vaburitsa mari dzavo kana vane shungu dzekufamba mutefetefe mucomfort comfort makadaro imomo kunge vari kuvatove kudenga chaiko vari pano pasi, ngavaburitse mari dzemuhomwe mavo, kwete kuburitsa mari yenyika vachiona kutambura kuri kuita nyika muno mukushomeka kwechinhu chose zvacho chinonzi chinodiwa munyika. MuZimbabwe chinoshomeka, chinoshayika. Mvura chaiyo vamwe tatoe negore nezvinoraudzira tichishaya mvura mudzimba dzedu. Magetsi anoenda zuva nezuva. Muzvipatara hamuna kana mishonga chaiyo kana wekupodza kurwadza kwemusoro, mapain killer, kuzoti vari kurwara nana cancer nevamwe hamuna kana mishonga kana maradiotherapy machine haasi kushanda. Asi munhu anowana $54 million yekuti angofamba akesa president.